Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechina ndira 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zviri zvano zvandarasika nazvo rumva zvinosvika 60,000. Bozo mushe Saturday zvaona natobva kuno hoti. Hamuna kana chandakwanisa kubudisa kana wani.
Moto unoparadza chimwe chivakwa muHarare uchiparadza mudhuri nemidziyo yose yanga irimo. Vashandi vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZim Parks vari kuchirwa kuti vakaurayiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vekuZambia.
Isise Ministry of Health mandate yedu ndeyekuona kuti ruzhinji rweZimbabwe rwarapwa here wachidi wachipona, kwete kuti tiri kuda kungochaja.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimusi madiki varasikirwa nezvinhu zvinokosha mazana nemazana ezviuru zvemadhora mushure mekunge moto wapisa zvitoro nemisika paAgribank Mall muHarare nhasi mambakwedza. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Moto uyu unonzi watanga panguva dzekumatuu mangwanani ukazodzimurwa kuma8 uye hapana kana chaburitswa kubva muzvitoro nemusika uyu uri pamugwagwa inoti Robert Mugabe Avenue naChinoyi Street. Vakafano bada chinzvimbo chemutauri wekanzuru yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti bandiko rekanzuru rinoona nezvemoto refire brigade richiri kuongorora kuti chii chakonzera moto uyu. Vati pasvika fire brigade mudhuri nezvimwe zvange zviri mukati zvange zvatotsva. Varuende vaudza Studio 7 kuti zvinoita sokuti moto uyu watangira mukati chaimo uye pawazoonekwa zvinhu zvese zvange zvatoparara. Varuende vanoti fire brigade yaudzwa nezvemoto uyu na 18 minutes to 1 ikasvika panzvimbo iyi na 13 minutes to 1 kusvika kuma8 apo vazodzima nekudzivirira moto uyu kuti usainde kune zvimwe zvitoro. VaFrancis Choto avo vanochengetedza nzvimbo iyi vanotsanangura kuti vafonerwa nezvemoto uyu asi hapana chavakwanisa kuita pavasvika.
Hakuwanawo moto wabatira kuti yes stop. Saka kuti ndikwanise kuwana rubatsiro rwandaisa ipapo ndashaya posi ndakuwana moto uchipfuta hapana munhu angachikwanisa kusvikapo. Noda kuti 5 brigades yanga iri yanga iripo ichidzisa munhu kupinja. Kana nini keiteka wacho yaramba kuti ndipinde ipapo.
Vamwe vanochengetedza chitoro chiri pedyo neAgribank Mall vaona kutsva kwenzvimbo iyi uye varamba kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti moto wacho wange une simba zvekuti hapana zvavaikwanisa kuita.
But moto uyu manje wanga wakawandisa une power rakanyanya zvokuti uri utsoro wemagetsi moto wemagetsi.
Mailinda Huni vaudza Studio 7 kuti vafonerwa kuma5 mangwanani kuti chitoro chavo change chave kutsva uye vasvika zvinhu zvese rave dota.
Zviri zvano zvandarasika nazvo rumva zvinosvika 60,000. Bozo mushe Saturday zvaona natobva kuno hoti. Hamuna kana chandakwanisa kubudisa kana wani.
Vati zvaitika izvi zvaparadza upenyu hwavo nemhuri yavo.
Hapana kana pekutangira bhosi, kumba kwacho ndiwa maindi webaba. Handina kana pekutangira, handina kana pekutangira. Izvozvo kana kuti kuti vanhu vacho vanotsvaka kudye izvozvo. Hapana, hapana. Bava iri nani moto ndosara nezvimwe 1 or 2 things yakapati kana uri moto. Hapana, dota rega rega.
Pasvika Studio 7 vanoongorora nezvemoto kubva kukanzuru zesa nevamwe vange vari mushishi kuongorora kuti chii chingave chakonzera moto moto uyo. Mutauri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti chakonzera moto achisati chazikanwa uye hapana munhu akuwara kana kufa. Mutauri wezesa vafula tkwazira vaudza Studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura nezvemoto vachiti vachiri kuita ongororo yavo. Nzvimbo yatsva iyi yake ine zvitoro 11 nematebhuru ekutengesera 58 emaflea market. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vashandi vaviri veZimbabwe National Parks and Wildlife kana kuti Zimparks vanotyirwa kuti vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia nezuro manheru. Nondarai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanoriziva nezvakaitika vanoti vamwe vaviri vanochengetedza mhuka kubva kubazi reZimparks vakaita mahwekwe nevanofungidzirwa vaivhima zvisiri pamutemo mudhamu rekaripa. Panonzi pakaitika kurwisana apo vanochengetedza mhuka ava vakanga voedza kuendesa vanofungidzirwa kuti vaivhima zvisiri pamutemo ava pakamba yechanga kukaripa. Zvinonzi nyaya iyi yakazozivikanwa mushure mekunge chikepe chevanochengetedza mhuka ava chaonekwa chichiyangarara chisina munhu uye chisina injini. Mutauriri weZimparks vatinashe Farao vatenda kuti izvi ndizvo zvakaitika vachiti vashandi vavo vaviri havasi kuzivikanwa kwavari pari zvino.
Tawana kuti pane vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri vatisiri kuona kubva musi wa 31 December, kubva musi wa 31 zvita.
VaFarao vanoti vaendesa nyaya iyi kumapurisa uye kuferefetwa kwekushayikwa uku kuri kuenderera mberi uye vari kushanda pamwe chete nebazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka kuZambia.
We are working closely with our counterparts in Zambia. Nyaya iyi takaitaura kumapurisa tiri mukati mubishi mekuita tsvakurudzo yekuona kuti chingave chii chakaitika mune vanochengetedza mhuka dzedu kumasango.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Kubatwa kwevanhu vanovhima zvisiri pamutemo kunonzi kwakanyanya pamuganhu weZimbabwe neZambia. Vanovhima mhuka zvisiri pamutemo munyika mbiri idzi vari kusungwa vachitongerwa makore akawanda mujeri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende inonzi yapinza mabasa avarairidzi vatsva senzira yekurerutsa dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro zvepasi zveprimary nesekondari. Gwaro raburiswa nebazi rezvedzidzo rine mazita evarairidzi vakabudirira riri kuzivisa kuti vaende kumahofisi ebazi iri ari mumatunhu akasiyana-siyana uko vachanopiwa zvikoro zvavachange vachizoshandira. Gurukota rezvedzidzo yepasi vakaine matema mwedzi wapera vakaudza bepa Nhauri New Zimbabwe kuti hurumende yakanga yapa bazi ravo mvume yekuti ripinze basa varairidzi vatsva vanosvika zviuru zvishanu mugore ra2020. Hatina kukwanisa kubata vamatema kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Asi munyori musangano revarairidzi rePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti kunyange hazvo hurumende yapinza basa varairidzi vatsva ava vashoma zvakanyanya kuti varerutse dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro.
Chikuru chiripo ndechekuti hurumende iri kuda kuratidza kune vanhu vari kunze kwenyika kana kunana IMF kuti iri kuadresa manids evanhu vari kuZimbabwe nekuita provide for magaps aripo. Bati chokwadi chacho ndechekuti pane zvimwe kuti zviripo zvekuti kanyatsoongorora unoona kuti munhu ange iri pachingadzi pachirungu strike breaking mechanism nekuti vanoda kutyisidzira varaidzi variko kubatwa mukaramba basa sekuti temu yavo inotanga nekuti varaidzi vakawanda varingochema nekuti hatigoni kuzvika kubasa. Inenge iri method yekuda kutyisidzira vanhu kuti mukava marega kuuya kubasa tatopinza vamwe vanhu basa. Chetatu chiripo ndechekuti zviri pachena kuti hurumende iri kuzvidzira kuti varaidzi vakawanda vakaregera basa, vamwe vakafa, vamwe vakarwara mukati ari paattrition rate yekufa kwevarairidzi muZimbabwe yakakura zvakanyanya. Kwevaizvo kuti mareplacement aya atori long overdue. Asi tiripo sekuti 5000 namba yacho yekutaurwa itori pasi nekuti 5000 cheteka i district kana ma district matatu ekumatino kune kumat south nekuti hakutori na matichai.
Makambotaura gore rapera kuti nengo dzenyu dzinogona kusaenda kumabasa panovhurwa zvikoro. Pane chashanduka here?
Hapana chashanduka. Kureva izvo kuti ndichigadzira hangu zviviri pa ground nekutaura nekutsunga kuripo pa ground. Kubva kwezvikoro kwacho kunenge kuchanyisa nekuti energy ticha akunonga sosene murombo. Hunge kana murombo wacho achinawo nekuti vakawanda vasara mhino chete. Tiripo ndechekuti tiri kungoramba tichingotaura nyaya iyi. Takutoshorwa nekutukwa nemamemba zverudi. Inimwe apa muchingotaura muchingotaura nekuti hakuna tisingataurwa zuva risingasviki. Chokwadi ndechekuti pese pachabvira kare tichingotaura tanoona mukuru wenyika tatrai kuonani akaziemu zviri kunangana kuna mutsiki tapfugamata namata hapana chai. Saka tochidii manje nekuti kana kunonzi tofanira kudzokera kubasa todzokera kubasa nezvikwanisiro zvake basa kuti kuende kuda mari unofanira kunge wakapfeka zvemukati zvepanze bhutsu zvese izvozvo hatina torarama here sekuti uri murayiridzi anotora nezvemukati unoda kuti utenga kumabhero zvakambopikwa neramu.
Vanga vari munyori musangano revarayiridzi reptuz varaymond majongwe vari parunare muharare nestudio 7. Munyori mukuru mubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari dzezvipatara kwakaitwa kutanga nezuro hakusi kunangana nevarombo vagara vasingabhadhare mari dzezvipatara. Vanotiwo vana vari pasi pemakore mashanu uye vakwegura vane makore anodarika 65 nemashanu zvichienda havabhadhariswi ese zvagara zvichiitwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita na Blessing Zulu wa Studio 7.
Zvechokwadi pane ma fee structure kana kuti list yatakatumira kumazvipatara edu nemaclinics edu. Yakangoti chinje yobichana kuti togone kuona kuti maservices emachipatara tinoramba tichapawo here kuwanhu ruzhinji. Nemari dzinoita kuti zvipatara zvedu nemaclinics edu agone kuramba achishanda. Asi ndikati ndaenderera pamberi nelist iyoyo ndoda kuti nditaurire ruzhinji weZimbabwe nekumwe kwese kuti list yawakaona iyi yakanga isiri list yekuendesa kuruzhinji kana kuti public. Ilist yemaadjusted fees yanga ichienda kumaclinics nemuzvipatara zvedu kuti wagonewo kuzoti kana wachinge waona munhu wedhari wefree kana kuti anga agara achichajwa wagone kuziva kuti cost yeservice yavari kupa iyi imari kuitira kuti kana wachinge waona munhu ari kunzi ngaaonekwe kwefree maunder fines mamaternity mothers lactating kana kuti vari kuyamwisa waya maabove 65 waya wanewe wachiitwa atinoti macesarean section wese wanofanira kunge wachionekwa free vari kutongoramba wachionekwa free. Asi kana wachinge waonekwa pakliniki kana kuti pachipatara chipatara ichocho chinofanirwa kuti chaja isu kuministry headquarters kuitira kuti tichizowatumirawo mari inoita kuti wagone kuti warambe wachiona mapatients iwawo for free.
Saka varombo vaya vagara vasingabhadhariswawo nehurumende hapana chekuvhunduka apa?
Hapamborina chekuvhunduka. Kana wanga wagara usingabhadhariswi maternity cesarean section under 5 above 65 wese iwowo wachangoramba wachionekwa zviri pachena. Kana paine wauya wari pamedical aid tinochiclaimawo kumedical aid kuti taona murwere wenyu ari pamedical aid yenyu tamuita cesarean section tamushaja mari yakati chitipaiwo mari iyoyo kuti tigone kuramba tichizoonawo wanhu.
Asi sei mafunga kuwedzera mari kune vamwe ava vamuri kuti vane mamedical aid nekuti ka vakawanda vari kutiwo zvinhu zvinenge zvatiwo mei munyika umu?
Hazvaigonekwaba kuti tirege kuchinjawo mafees yedu tichiramba tichichaja for example toti cesarean section tombotenga ichiiswa $5 isi toramba tichingochaja $5. Munhu ari pamedical aid anogona kubhadharawo mari inopindirana necesarean section which would be more inonga iri more than $5 ungura mbachi badari kwa to claim $5. Zvino ita kuti machipatara edu atadze kuona vanhu vakawanda nekuti mari inenge iri shoma. Zvino ita kuti zvipatara zvedu zvigone kuzoguma zvakupa service iri good quality.
Vanga vari munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano remagweta relo Society of Zimbabwe rinoti harisi kufara nemashoko ebazi rinoongorora uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission ekuti riri kuongorora vamwe vatongi vematare edzimhosva nenyaya dzeuori. Magweta aya anoti izvi hazvipe chimiro chakanaka kumaonerwo ematare nevanhuwo zvavo. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru welaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara.
Zviri kungoshungurudzika maererano nekuti kunodomwa kuti kune vanhu vakaita hori mujudiciary asi vasingazobudi pachena kuti ndevapi vacho. Saka zvinozoita kuti wese ari kunzwa anongoti judiciary yemuZimbabwe yakaora, hauzovi nechivimbo nevanenge vachikutongera nyaya yako kunyange asiri mumwe wevanenge vari korasi. Asi nekuti pangoiswa general statement yekuti vemujudiciary vari corrupt zvinokonzera kuti vanhu vachishaya chivimbo nejudiciary yacho yese.
Asika vamapara vamwe vanoti pamutemo handiti zvinonzi vanofanira kutanga vaferefeta here vozoburitsa mazita evanhu pane kuti vakurumidze kurova bembera.
Tiungoti chii chanyanya kunetsa chekuti vanhu vamhanye kunoshambadzira nyaya isati yapera kumapepa? Izvozvo kuti vakaiswa munzvimbo kuti vaongorori nyaya dzavanenge vaona dzakakodzera kuti munhu anofanira kuprosecutwa dzoenda kunoprosecutwa.
Munyori mukuru welaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatsigiri vevaimbo vemutungamiri wehurumende yeGuinea Bissau uye vaimbo vemukuru wemauto vaUmaro Sissoco Embalo ava vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muGuinea Bissau vari kupemberera kukunda kwavo, asi vanopikisa vari kuti sarudzo iyi yakabirwa uye vachapikisa zvakabuda musarudzo mudare redzimhosva. Mamwe mapato anopikisa hurumende yava Emerson Munangagwa anoti haasi kufara nemabatirwo akaitwa nehurumende mugore ra2019, kusamira zvakanaka kwehupfumi munyika pamwe nekutekeshera kwehuori panguva iyo bato riri kutonga reZANU PF riri kukurudzira kuti mapato ose aise musoro pamwe chete azive zviri kunetsa munyika pasi pechirongwa chePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Mutoro wedu nau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, iro rakasvitsa makore makumi maviri gore rino kubva paravambwa muna 1999, rinoti harisi kufara nemabatirwo arinoitwa nehurumende yava Emerson Munangagwa. Bato iri rinoti riri kushushikana zvikuru nekurambidzwa kwakaitwa misangano yaro pamwe nekuratidzira munzvimbo zhinji munyika mugore ra2019, kunyange hazvo kodzero dzekuita misangano nekuratidzira dzakatarwa mubumbiro remuteme yenyika. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaLuke Tamborinyoka vanoti bato ravo riri kushushikana zvikuru nekushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri hwebato ravo pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri.
Takaona utungamiri hwemusangano hana vabiti, vana vakomichi, vana vawende, vana vachibaya, vana vabvondo, vana hipmochidziva, vana gift of stalo siziva, vana vasikala vasikala izvo zvarufana kunge vachitotanga kuno standard trial munandira muno muna January 2020 zvese zvinongoratidza kushungurudzwa kuri kuitwa vatungamiri veMDC neZANU-PF asi tiri kuti aiwa kangoma karirisi ndiko kaparuki ukaona ngoma yakuririsa sezviri kuita ZANU-PF yapadyo nekuparuka
gore rino hurumende yavamunangagwa inonzi nevamwe yakapinza nyaya dzezvematongerwo enyika munyaya dzemadzishe kuburikidza nekushungurudza kwainonzi yakaita ishe nhlahla yamangwe ndiweni vekuntabazinduna mudunhu rematebeland north avo vayakabvisa paushe hurumende inopomerwawo zvakare mhosva yekusungawo pamwe nekurova varwiri vekodzero dzevanhu nemagweta emirira vasungwa izvi zvakashorwa nemutungamiriri wesangano rezimbabwe mass movement vaalbert matapo avo vakambosungwa nenyaya dzekuda kupirigura hurumende vamatapo vanoti hurumende yavamunangagwa yanyanya kutonga nedemo kutodarika zvaiitwa nehurumende yemushakabvu varobert mugabe
vamugabe vaitonga nedemo hongu vaikanganisa chose asi havana kumbosvika kana papa handingati hafu kana kota yavamunangagwa pakuomesa zvinhu saka ndinoona kuti utongi hwavamunangagwa hwaipisisa kupfuura utongi hwakanga huripo pana vamugabe
vatamborinyoka vanoti vachamisa havasi kuzopinda munhaurirano pasi pechirongwa chevari munhaurirano dzevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo dza2018 chiri kutungamirirwa navamunangagwa chiri kudaidzwa kuti political actors dialogue kana kuti pollard
vachamisa ndiye munhu anotsigirwa navana vezimbabwe ende vachamisa vekuramba kuenda kunotamba nepwere paruvanzi saka tiri kuramba kuenda kumahumbwe napollard idare remahumbwe kana ukanzi kuenda kuchechi chaiko vakuru vanoenda kuchechi kunonamata mwari asi hauende kuchechi zvinoenda kusunday school tiri kuona isu kuti pollard iyo isunday school kana tafunga zvokupinda musangano toda kutaura musangano nevanhu vari kushungurudza vanhu hatisi kuda kuenda kunoita zvedambe tichijoina chiita chevana vari kutamba parovanzi chakafanana nepollard kana kuti vana vari kuita zvavo sunday school
nekune rumwe rutivi vachamisa vanoti nhaurirano dzekugadzisa zviri kunetsa munyika dzinofanira kutungamirirwa namutongi gava akambove mutungamiriri wemwe nyika kana ari kutungamira imwe nyika pari zvino sezvo vachiti vamunangagwa havangave ivo vari kukokera nhaurirano ipo paine gakava panyaya yesarudzo dzegore rapera dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka zvichakadai imwe nhengo yezanupf uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vanoti zviri kutaurwa ne MDC hazvingavatadzise kutungamirira nyika seZANU-PF.
Ichi chirongwa chokutaurirana kwevanhu hachisi chirongwa chokuchinja zvakabuda mumaelections. Ndo pari kurasika mukomana uyu Nelson Chamisa ari kufunga kuti ndoda kuva nenhaurirano yokuti inini vamunangagwa hamuna kuhwina ndini ndakahwina. Wakahwina kupi? Maelections takaita tese tikazviona kuti vahwina ndavamunangagwa iwo waruza. Saka nhaurirano yaari kuda mukomana uyu inhaurirano yokupinda pabasa rehurumende nebackdoor.
Vamutodi vanotiwo bato ravo riri kutarisira kukunda zvakare musarudzo dzakatarisirwa kuitwa muna 2023.
Chatiri kuita isu seZANU-PF ndechekuti dialogue whether iripo kana kuti haipo ticharamba tichingotonga hedu kusvika mandate yedu yapera yatakapuwa nevanhu 2023. Toenda kunokambenga zvakare ende tine chivimbo chokuti tinohwina nokuti panguva yatinosvika 2023 tataita zvakawanda zvokuti vana vezimbabwe vanenge vakugutsikana kuti aiwa hakuna rimwe bato ringatitungamirira kunze kwezanupf.
Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa relabor economists and african democrats muzvare Linda Masarira vanoti hapana pavanokwana munhaurirano dzepollard kana pasina urongwa hwekugadzisa nyaya dzeuori uhwo hunonzi navamunangagwa hwatekeshera munyika.
Zvinoita kuti isu sebato relabor economists and african democrats tisabatane nepollard inyaya yekuti tichaita sei kuti tipedze uori mukati menyika yedu.
Muzvare Masarira vanoti mapato anopikisa anofanira kushanda zvakasimba kuti agotora masimba kubva kuZANU-PF kwete kutarisira kuti pachaumbwa hurumende yembatanidzwa zvakare. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa Thabo Mbeki avo vaive mutongi gava akatumwa nesangano rembatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC panhaurirano dzakazokonzera kuti vamugabe namushakabvu vamogen tsvangirai vaitungamira MDC vaumbe hurumende yembatanidzwa muna 2009 vakanga vari munyika masvondo mashoma adarika vachiita nhaurirano nevemapato ezvematongerwo enyika.
Kune vari kufunga kuti tichaita GNU hazvikwanisiki kuti kuite GNU nekuti ivo vari kupikisa vacho havana 50% yemasits muparamendi. Unoda kuita GNU nani iwe usina kubata hafu yeparamende yemukati menyika ino. Ndochi tizo chato fada kuziwa pa muna 2008.
Zvichakadai, imwe nengo yeboka revechidiki yore ZANU PF Youth League isina kuda kudongwa nezita. Inoti dambudziko remuZimbabwe richanetsa kugadzirisa. Sezvo munyika muine kusarurana kwemitauro muutungamiri uye muine zvikwata zvikwata muZANU PF.
Dambudziko rapinda mubato huru renyika, ndoriti bato huru nekuti ndorakaunza nyika. Nderekuti vari kurwisana pachavo. Zvino kana vanhu vachirwisana pachavo havana chavangaite kuti vape pundutso kune avo vavanotonga nekuti mumwe nemumwe ari kurwira kuti iye ave nechidimbu chenyika zvaakabata.
Vane ruzivo nezviri kuitika muZANU PF vanoti pane kusawirirana pakati pavamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga panyaya dzemasimba, asi vamunangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo wakaitwa kuGoromonzi kuti izvi ndezvemugodzi Matsuro.
The party is alive. ZANU PF imhenyu. One. Ungakanga maizvozvo kuti ZANU PF imhenyu. ZANU PF is united. Ungakanga mwa imenyu yakabatana.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vapilani zamuchiya vanoti kuti matambudziko akatarisana nenyika apere panofanirwa kuumbwa hurumende inombofanira kubata matomhu pasati paendwa kusarudzo.
ZANU PF sebato yave mamvemve haina chainokwanisa kugura pahurukuro idzi nekuti vanoudzwa zvekuita nevakuru vakuru vemauto zvekutaurirana asi zvehondo. Ukuvo veMDC vanenge vachida kuteererawo nhengo dzebato ravo nekuti ndidzo dzinovavhotera kumacongress nekugadzirira sarudzo. Nhengo zhinji dzeMDC kunyanya vechidiki vanoti ivo haivhiyiwi. Saka nenyaya yekugadzirira sarudzo paida kuti pasarudzwe dare rinogadzirisa nyaya risingazokwikwidzi musarudzo dzinotevera.
Asi vamunangagwa pachavo vakati ZANU PF ndiyo ine masimba ekutonga nyika sezvo yakavhoterwa neveruzhinji musarudzo, vachikurudzira zvakare nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro zvakasimba kubva iye zvino kusvika pachaitwa sarudzo muna 2023. Dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti kudzamara nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nehuori dzagadziriswa, upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi, zvinopedzisira zvaita kuti veruzhinji varambe vachinhonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chirongwa cheLife Talk to Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kushuvirwa nemadzimai muZimbabwe mugore ra2020. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvungwa yedu yapera, regaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Moto unopisa chimwe chivakwa muHarare zvichiparadza mudhuri nemidziyo yose. Vamwe vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZim Parks vari kutyirwa kuti vakaurayiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia. Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande. Thank you.
So kuhisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 2 zibandlela 2020 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kamanye lokuthi kube lokuthintana kwentambo zamagezi, umlilo wasuthinta ama gas tank ku restaurant njengabe iphansi lapha. Kade siloduba sazuba sizavuka njani. Sesizaphila njani ngezikweleti? Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikole sisenkingeni.
Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe yimpahla ebiza inkulungwane zamadola eMelika emadabuka kusa lamhlanje eHarare.
Okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu.
Ababalisi bakhala ngokuthi abaseladlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe kuyona le inyanga kazibandlela. Silodaba lwabemba igolide abaziwa ngokuthi ngamashurugwi asebebulele abantu abagoqela ipolisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha komlilo kwesinye isakhiwo esilamavinkili lamhlanje emadabuka kusa eseAgribank Mall edolobheni leHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eHarare.
Lomlilo obika uqale emadabuka kusa ucazengela ukuba ungabe ubangele izintambo zikagetsi kuthi le gas ebigcinwe kwenye yezindlu ezibhekela ukudla lalo lingabe lenze kwaba lamalangabe amabi kakhulu. Akula lampahla enelise ukuhlengwa kulomlilo olumathe kusakhiwo esikumgwaquru but Mgabe lapho ahlangana khona Lochinoy Street. Omunye olahlekelwe impahla ngusomabhizinisi umnumzana Caleb Bebeta othikala nkani ngoba ube le mpahla eningi wamagama kulesi sakhiwo.
In terms of value, I think you can see which is na ungakhanyela ngilahlekelwe impahla efika 20,000 US. Melele abacisha umlilo ukuba becishe baqede lapho ngivile isitolo engutholileyo ukuba besekubhidlile. Ngilethemba ukuba umnyaka lo usiya phambili ngizenelisa ukusukuma kulokhu ngivule esinye isitolo.
Ubebeta uqhubeke ethi lumlilo cazela ukuba uqale ngo-1 AM emadabuka kusa esithi abacisha umlilo ubehlule labo.
Nindazi yapana hapa kuma 2 AM what I was told is the fire started around 1 AM.
Nafike lapho ngo 2 AM izwe ukuba umlilo uqale ngo 1 AM. Abe fire brigade bake bazama kodwa akula abenelise ukwenza. Bathe sebeqala ukuhumisa bese kuvule ngasasizwe. Isitolo sami so lesi esingemva kwami.
Omunye njalo olahlekelwe impahla eningi umnumzana Ngoni Dzatshe Madara yena othi isitolo esithileyo besile mpahla yakhe efika amadolazi inkulungwane ezine zamadola emelika $4,000.
No specializer nemaradio ma-TV.
Ngenza okwama-radio, ama-TV, ama-solar panels, ama-gas tank. Lesi sitolo sami lapho kade ngigcina khona into zami. Ngilahlekelwe impahla engafika ama-US dollar angaba yi-$4,000.
Umadara uqhubeke esithi kunzima ukulahlekelwa impahla eningi kangaka ngesikhathi belungisela abantwana ukuthi baye esikolo.
Abana ne-tangible information ngoba
kamanye lokuthi kube lokuthintana kwentambo zamagezi, umlilo wasuthinta ama-gas tank ku-restaurant njengabe iphansi lapha. Kade siloduba sazuba sizavuka njani. sizaphila njani ngezikweleti. Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo, sisenkingeni.
Amapolisa labachitha umlilo bebexotsha abantu abathengisayo labazidlulelayo akade befuna ukuzibonela isiga lesi. Isikhulume zamapolisa u-Assistant Commissioner Ponyati uthi imbangela yokulumatha kwalomlilo ayikaziwa. Basacubungula okuhle ukuthi akula muntu ofileyo loba ukulimala kulingozi ngaphandle kokulahlekelwa impahla. Isikhulumeli senkampani kagesi yezisa uMnumzana Fulad Gwasira utshele iStudio 7 ukuthi okwamanje kusesemasinya ukuthi akhulume okuningi ngalingozi yomlilo ngoba labo bayenza olwabo uphenyo ngembangela. Kulaso amabhizinisi afika amakhulu amahlanu 500 abasebenzela kulindawo ebilezitolo ezilithumi kanye namathebulo omkambo weflea market angamathumi phosi ayisithupha 57. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Abavalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe yona le inyanga kazibandlela. Ngakwelinye icele abazali labo bakhala ngokuqonga kwembadalo yendleko zesikolo kanye leyengwalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwobulawayo.
Izikolo zikhangelele ukuvulwa ngayona le inyanga kazibandlela mhla ka 14, kodwa ke umumo okhona elizweni ulakho ukuphazamisa ukuvulwa kwazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ, uMnumzana Obert Masaraure, uthi umumo okhona elizweni awuvumeli ukuba izikolo zivulwe kuyona le inyanga kazibandlela.
The school ecosystem is in the intensive care unit and it's practically impossible for schools to be.
Ukusebenza kwesikolo singathi kuse intensive care unit, singakhangela ukwenza ukuthi izikolo zivule. Ababalisi basenelisa ukuya emsebenzini ngokuswela kokusebenzisa emsebenzini yabo. Abafundi bona sebephambanisekile ekucabangeni ngenxa yomumo womnotho. Abazali behlika ukuthenga okusetshenziswayo ezifundweni zabantwana kanye lemali yokubhadala isikolo. Uhulumende ngokwakhe uyahluleka ukuthola imali ngaphansi kohlelo olwe-Basic Education Access Model, i-BEAM, okumele lukhangele abaswelayo. Ngakho izikolo azisoke zivulwe vele ngozibandlela lo kuze kulungiswe lezi zinto.
Inkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo we-ATUZ eMathebeleland North, njalo uthi kusobala ukuba bengehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo labo elingasathengiyo.
Sikuyakhwelizwe, ababalisi abasaholi lutho, imali esiyitholayo ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini. Njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu. Kusobala ukuthi siyehluleka njengamatisha ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini.
Omunye obuye wagcizelela ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngumnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamgcini sihlalo kunhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, othi imali ephiwe ababalisi ngenyanga edluleyo iphelile, ngakho abalayo eyokugada bephindela emsebenzini.
Izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku total incapacitation. Imali abagcine beyiholisiwe ngoDisemba iphelile, babe lekhisimusi lenew year embi okumangalisayo ngoba vele bekungela mali. I-1000 is nothing to talk about. Vele ngabalayo imali bakade babuyela isikolo, lalaba abasemadolobheni kabalayo imali yokubhadala ifees yabantwana, abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi.
UMnumzana Nhlanhla Dawo ongumzali uthi kalungelanga ukuthi izikolo zivulwe ngoba indleko akhangelane lazo engazenelisi.
Hayi, mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele esikolo ngoba imali zangkhona azihlangani. Lapho umntwana amafunda khona eSt Patrick's i-school fees eli 888 per term, sikhwele from 160, so kufuze sitshaye ama-top up ama-728 bond. Imali yangikhona iyavela nga ngoba le mali leyo phela asiyiholi. So kube la ma stationery ofuze besithenge. That day ngangichaya iquotation, I think iquotation yangkhona yafika kubo 400 pounds. Istationery kuphela. Kuzobuya ama school uniform futhi kuyabe funa khona lapho. Hayi mina njengomzali hayi ukuba retrieve la ngabe ready ukuthi abantwana be school.
Sekusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuthi izikolo zivulwe, kodwa ababalisi abaningi balakho ukwehluleka ukuphindela emsebenzini, ikakhulu labo abasebenzela emaphandleni. Kuthi labo abasebenzela emadolobheni balakho njalo ukwehluleka ukuthola okokuhambisa kumbe imali zokugada besiya emsebenzini. Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngenxa yomumo womnotho okhona elizweni, ngaphandle kokuba uhulumende akhangele izikhalazo zabo zokukhuphula iholo njengoba abalithole ekupheleni kwenyanga edluleyo kampalakazi seliphelile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abemba igolide otshekeja abaziwa ngokuthi ngamashurugwi babikwa beqhubeka behlukuluza uZulu endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi ucathangelwa ukuthi amashurugwi la asebulele abantu endaweni ezigoqela eNyathi, eGwanda, lase Battlefield lapho abahlahlele khona ipolisa ngenkemba. Ipolisa leli lithiwa ngumnumzana Wanda Hokoyo. Amapolisa athi asebophe abantu ababili phezu kodaba lona lolu. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF othi amashurugwi la asethwalise nzima wonke umuntu owemba igolide elizweni lonke jikelele.
Indaba esihluphile ekuthi lo president uke wayi-ray ingathi uke wayithinta ku-conference isisegoromonte. Wakhela lo lama-minister sebekhulumile baphuma sobala ukuthi no, abantu laba singathi ngamashurugwi, kanti sokuyisigebenga ezezijonge ukuphambanisa abantu. Ngobanye umuntu ehamba etshele ibhemba usithi uyagamula umuntu, ingenzeka ukuthi laba bantu banenhloso yabo esingayizwisisiyo. Yikho kuthi lapho ababonakala khona abaripoti, ngabona abantu bethwele amabhemba akukhulumi ukuthi endaweni enje uthole amabhemba. Wawabona ngathi imayiningi okuthiwa nxa abantu bethwe igolide ofakthole ihambe lithwele amabhemba. Kulesi sikhathi ngasenamapholisa alinyazwa abulawa abantu besekelelwa benjani, esikutshoyo ukuthi umuntu ohambe ethwele ibhemba umeduze kwemayini umeke wabonakala akutshelwa amapholisa ayo bantu babanje. Lo president usho njalo ukuthi kababanje mabangaxolelwa.
Siyabona ukuthi le mathebeleni kwakho wabakhona abantu abaganyulwa ngamabhemba, uzakukhumbula sibili mhlophe. Kambe kuyini okwenza ukuthi kumemetheke
endaweni yevova? Endaweni yevova iyakwazi kakhulu, endaweni yevova yeduze kweGwanda. Yazi indaba yakhona
kuyethusa kanganani khonoko?
Kuyethusa anti wabona ukuthi into ekhona ngoba kunjenje gift la ngingathethi kunjenje ngikumayiningi kwesikhathi yozomunye umuntu ekwethisele ukuthi sizalidingela amashurugwi. Ubusumangala ukuthi kathi amantu othiwa ngamashurugwi kuyini? Ngokubona kwami nabona ngani uhulumende indaba leyo fanele ayingenele ayisebenze masinyasinya, ngoba abantu labana bajonge ukungcolisa ibizo lendawo. Ngoba sasukhangela ukuthi umuntu abantu ngamashurugwi, amashurugwi yindawo phela angitsho leyo ndawo babe sebesuka laphana bezithi bangamashurugwi. So ngathi abaturiza abanye abantu upresident ukhulumile wathi phazi ngezinto eziyazo lezo azifunakali elizweni. So ngaleyo ndlela abantu abanjana mina ngisho ukuthi uma mayini zonke angabe ekhona abantu ngababambane bangabona laba abantu abahamba ngamakhombi abayizigebe ngabethele amabhemba abakhulunywe babanjwe bacetshelwe emapholiseni babanjwe ukwenzela ukuthi abantu baphile ngokukhululeka. Ngoba iqiniso njengoba ukulethile abantu abasamayini abasagebhi ngendlela elokukhululeka, ngoba endani ekhorombono ngithembi kwabo unazele ukuthi unabanye abafike bachaya bathathele istofu bavula lo munye umuntu kwaphana omunye wabo walimala kabuhlungu.
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezano PF owemba igolide eWest Nicholson eGwanda South. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhona le eGwanda South. Live talk lamhlanje kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama, sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe njalo langokutsha kwesakhiwo seHarare esilamabhizimusi abomama labanye. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasekeli bowayeyinhloko kahulumende kwele Guinea-Bissau uGeneral Maro Sissoko Embalo bajabula ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngesonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kabemukeli kunqoba kwakhe ngoba kube lokucilibezela. Inkampani elungisa omakhalekhukhwini eyeMara Group yakwele Dubai ibikwa isemzameni yokubangisana lele China emkambo wokuthengisela amazwe awezwekazi le-Afrika omakhalekhukhwini ngokusungula amafektali awukulungisa kwele South Africa lakwele Rwanda. Amalochacha alwise kwele Iraq asekelwa ngabe Iran abikwa esekulindawo akade ekuzo lapho ehlasela isigodlo someli weMelika kwele Iraq edolobheni leBaghdad. Emaphethelweni omnyaka odluleyo kube lethemba lokuba kuza kuba lenkulumo zokuxazulula inkinga zelizwe kuwonalo umnyaka esiwusungule izolo. Kodwa ithemba leli kukhanya lingasekho ngoba amacele omabili amele akhumisane umlotha akhanya elokhu esemba phansi ngendingeko athi kumele zifezwe andubana kukhulunyiswane. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uChamisa angene kumanyano wamabandla anqotshwa kukhetho awePollard, kodwa ngakwelinye icele uChamisa uthi kasoze angene kuxuku labantu athi ngelabantu abangelamsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla leMDC umnumzana Sengezo Chamangwe endawonye lengcwethi yecumula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingqoqo.
Hayi, ngokubona kwami kufuzwe lenkalakatha yento mpeli engenziwa entsha. Mina ngumuntu osake khuluma ngokuthi into entsha iyofunakalayo eZimbabwe entsha engakaze ihlangane, engakaze yenziwe. Ngoba okwenzakalayo manje silamaphathi amabili akhokhelwa ngabantu ababili abasha. iZANU-PF ekhokhelwa ngumnumzana uMnangagwa. Omusho tete over from Umkhaz. Lo ne MPC eyokuthwa ngamaphathi amakhulu ekhokhelwa nguChamisa otete over from uTsvangirai. Bobabili akukhanyi kulento entsha abafuna ukuyenza. Umnumzana uMnangagwa useyenza okukaMkhaz times two manje. Singathi ungezelele kuphela ibanga, akasangezelelanga izinto ezintsha ezenziwayo. Bese kuthi ngaphutha ulo uthwa uChamisa omutsha omncane obekukhangelelwe ukuthi njengoba nje vele yilo itike ekhangena ngalo ukuthi hayi mina ngisesemutsha ngimqemana ngiqinile ngisalokhu lalokhu, kodwa esikubonayo yikuphindwa futhi okwakusenziwa ngumnumzana uTsvangirai ngoba siyakhumbula uTsvangirai ngoba siyakhumbula ukuthi kulesi khathi lapho kwakwavuka khona mpela ephume wayezitaradeni bamtshaya naye uChamisa manje bamlimaze e-airport sambona emapilisi negcwelikazi. Yikho kulo kusenzakala manje.
Nanto udaba mnumzana Chabangu, wena ngwe MDC uyavumelana yini laye umnumzana Ndlovu la?
Into ekumele yenzakale akulanto ezasisa inguquko kuleli lizwe ngaphandle kokuthi i-leadership yethu izehlise. Yehlise amajogwe, yehlise ama-positions abo, siqale ukukhulumisa. Ngiyakwazi ukuthi uPresident Chamisa, we are discussing with him, ku-MDC, ukuthi sibone izindlela zokuthi singakhulumisa ngaphansi kwePollard kumbe singakhulumisa kanjani, leZANU-PF,
ngaphansi kogade lwabo izano izano umnangagwa. So it's not going to be easy, kodwa iyo into ekhona ezakwenzakala kuona lo mnyaka nxa lokho sifuna iZimbabwe ukuthi iphile. Namhlanje silenduku ezinjengokuthi akulamanzi, athi ukuthi leadership izakuthi ama izano isizulu, kodwa izakhangela indleko yokuthi ukuthi izulu lingani kudala udubo mhlobani kulendlala. Abantu kathesi sikhuluma kunje balimile, kodwa ke sokuthile izikolo siyavula kathesi, amafiza hambe elinye ibanga ekungekoliqambe. So kuyadingakala ke ukuthi leadership yethu ihlale phansi sikhulumisane. I have got no doubt ngaphansi kwawuphi umthunzi engahlala ke ukuthi uThamisa, uPresident Thamisa uzazehlisa, uMnangagwa uzazehlisa. Nxa kuyukuthi kumele bangene through polar, nxa kuyukuthi we're going to create another narrative ezabenza ukuthi la madoda bahlale phansi bakhulumisane. Bisa ama churches, not about ama political parties kuphela elizweni. Kunazi kulama institutions anjenge civic society, kulama traditional leaders, bonke laba bantu, kulama students, bonke laba bantu kumele bahlale ngaphansi kophahla oli-one sikhulume ngeZimbabwe yethu ukuthi siyangathi. So mina ngilethemba because ngiyakhulumisana lo president through ama structures yethu ukuthi this time around sizadinga indlela yokubana sikhulumisane. Ukuthi izaba yindlela ngayiphi, izabuya ngayiphi indlela, izaba yindlela mtobani, izabe ihamba ibiswe ngubani, kodwa sizakhulumisana. That's the only way esingaseva ilizwe leZimbabwe.
Yeah, nanto ke udaba mnumzana Ndlovu. Kuthiwa hayi akhona amaqhinga ayenzakalayo, uthini wena?
Usengezo angazi kumbuko welusi enkomeni, kodwa ke mina ngiyakhumbula ukuthi wawuthi ma kuthiwa kudliwa lengcwele kumbe kulwa lo munye umfana okwazi ukuthi ma ufuna ukumchallenja udingisise ukuthi yatena uthanga siphi isandla kumbe uyachaba kakhulu kumbe uthanga ngenhloko ukuthi ma ungena la eroundini ube wazi ukuthi uzozivikela njani. Kuyethusa khonokho ukuthi njengoba ngishilo ekuqaleni siloku sinazo into esasizenza la izolo, yena le nto elikhalisa manje selifike kuyo izaphu kankoma yafika kuyo nayo after beshayiwe kwabula abantu basiye epointing where they just gave in and went bakhuluma nezano sibarecha-ke sikwazi ukuthi manje sebefuna vele beyayifuna ukuthi bafune. Yagenani i-MDC kaMorgan Tsvangirai nayo yangena yayenza khonokho futhi ebelifuna ukwenza manje. Kodwa-ke iplingazisanga ukuthi izano vele ayisozihle yanegosiyeta and good way. So seyingena-ke manje nani seyakhriyeti ihistory ye-GNU or something of that sort ezoyenza futhi iprogress yeZimbabwe ikubeke ibanjwe umsila iZANU PF isithi jayiva kaka umsila ngophambili. So I think nje ibala lami eliyi-one ukuthi ezilwane into entsha ezoyenza ukuthi izano yethuke izibone ingasekho lapho ebime khona.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubexoxa endawonye lo mnumzana Sengezo Chabangu, ilunga lebandla le-MDC.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku-15460 kHz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930, 13860, laku-15460 kHz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Inkokheli yamabandla esiKristu evame kwabela abaswelayo ukudla ithi lilokhu likhuphuka inani labantu abakudingayo ngesikhathi isisindo somnotho welizwe sisehla njalo lezulu lingani kuhle elizweni. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeWorld Food Program isithi sidinga uncedo lokwengezelela ukudla ekwabela abalambayo eZimbabwe, njalo lo hulumende esithi uzakhuphula isizo alunika abaludingayo. Ukuze sizwe okuningi isimo sendlala elizweni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Iqiniso lokhona ukuthi indlala ibhashile lonyaka izulu khanya kalini kuhle phezu kokuthi vele lomnyaka odlulileyo belingananga kahle kuphinde ukuthi kunjalo lezomnotho uma ikhonomi awumanga kahle kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu ikakhulu emaphandleni kanye lasemadorobheni ngoba emadorobheni kuba labantu abaningi abaswelayo kodwa kungabi lomuntu olendaba labo ngoba becabangela ukuthi abantu laba bahlezi kahle kanti abantu bashutheka kakhulu ezindlini lapha emayadini kulabantu abahlala emakhotheji kunabantu abahlala emalokishini amanye ongeke wacabangela abantu bashutheka ukudla kuyinto eyinkinga kakhulu so unyaka lo nxa kungasangenelanga inhlanganiso ezizimeleyo la uhulumende ngoba kungumlando wakho wokuqala ukuthi abekhe shiwa ukuthi abantu bayathola ukudla abantu abaningi bazaba lohlupho olukhulu kakhulu kungaba lesi ngozi sibile esimenzakala zibangelwa yindlala
nxa lapho linika abantu ukudla selike labona yini imizamo kahulumende kumbe labo asebevele bethola ukudla kuhulumende kumbe olwe World Food Program
okuningi esihlangana lakho kuground abe-welfare program abasebenza layo nenhlanganiso ezithile ezijiyejiyeneyo siyababona beku-ground abanye sibathola kade esile besenza ama-baseline ekuthi babekwazi ukuthi bakhona yini abantu abaswelayo esigabeni esinje kanti layothiwa njengenhlanganiso lakhi sibhizi thina sizama ukwenza lokho okuthiwa yiku-builda i-resilience lokuthi abantu banelise ukuthi babesebenzisa i-drip irrigation ngamanzi amalutshane wona lawo balelisa ukuthi baziphilise lawo balime imbhida benze othile imizamo yonke yekusile lohlupho lolokho kuthiwa i-climate change osukuhlasela abantu ukuthi abantu sikwanise uku-adapta sithinte fanele sikulima lezilimo ezincane ezingafuni amanzi amaningi nento ezinjalo kanjalo lo hulumende la uyazama kodwa ukuthi ibheve kahulumende ezilinye kwezindawo zabe zine-politics kodwa-ke hhayi akufani la kuleya i-republic iyo kusase lomgabe laba abangani bayazama kodwa kuthi yabonto kune-capacity nje abangaba kwezindawo abakwazi ukuthi benze njani kodwa-ke sebelokho esiqhubeka sincedisana sisebenza sonke
Alo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga westudio 7 ekobulawayo Ngicela uvume ingoma kaDJ Stavo ehamba lo professor besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ibiza inkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha komlilo kwesinye isakhiwo eHarare ababalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithasibaneni isikhathi sinye kusasa igama nguChris Gande ngilitshiya kustudio 7 live talk lingakhohlwa uhlelo lwekuseni ngo-half past 6
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.